This message, by Faith Moses, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, July 20, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, nokutenda Mozesi, nehama William Marion Branham, yaka paridzwa sondo mangwanani, 20 Chikunguru, 1958, pa Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Neil. Good morning, folks. It's good to be here today in the tabernacle, and I thought maybe if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try it tonight. And then I was looking back then to a Sunday school lesson for this morning. And the Lord willing, we'll try to have this Sunday school lesson.
Maita enyu hama Neville, mangwanani akanaka shamwari, zvakanaka kuva pano nasi mutabernacle. Zvino ndafunga kuti kana ndikagona kuti hama Neville vagotaura mangwanani ano, ndaizoedza manheru ano. Zvino ndanga ndiri kutarisa ndiri kumashure kuchidzidzo cheSunday school kuitira mangwanani ano. Zvino chakadini, Ishe vachitendera tichaedza ku.
Now, it has been 2 weeks now about since I have gotten in and been very nervous, as you understood, that on the field I got real worn out and could hardly go any farther. And then I had to come in for just a little rest.
Zvino, ava mavhiki maviri, zvino, kuda kubvira zvandauya. Uye handina kugadzikana kwazvo sekunzwisisa kwamakaita kuti pamunda wekuvhangera ndakanyatsorukutika zvekuti ndakanga ndisisakwanisi kuenderera mberi. Zvino ndakatozouya kuti ndizozorora zvishoma.
I've taken about 3 days down to Wolf Creek Dam down in Kentucky where I was born. I thought, oh, I feel just wonderful now. I'm fine.
Zvino ndakatora mazuva anenge matatu zasi kuWolf Creek Dam, zasi kuKentucky uko, kwandakaberekerwa. Ndakafunga, oh, ndiri kungonzwa zvakanaka zvino, ndiri kunzwa zvakanaka.
I got back home and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental affair with an income tax. I went all the way at the bottom again, so I realized it's going to take more than just a week or two to rest me up.
Zvino ndakadzoka kumba, uye chinhu chekutanga chakanditambira muchiso, chaiva chimwe chine chekuita nehurumende nemari yemutero. Ndakabva ndaderera kusvika pasi chaipo zvekare, saka ndakacherechedza kuti zvichanditorera nguva inodarika vhiki kana mbiri kuti ndizorore.
My ministry fixing to make the change now, and I have no meeting scheduled, and that's the reason that I just kind of come aside and thought, now for the next few weeks, I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord.
Zvino shumiro yangu yave kugadzirira kuita shanduko zvino, uye handina misangano yakarongwa, uye ndicho chikonzero ndakaita sokuenda parutivi. Ndokufunga zvino kwemavhiki mashoma anotevera, ndichangoti zororei, zororo rakakwana, ndomirira panashe.
And many of you people in here as old-timers has been with us so long, remembers that what the Lord has said to us, He has always performed that what He said He would do.
Zvino vazhinji venyu, vanhu vari muno vekare, vagara nesu kwenguva refu, munorangarira izvo Mwari vakataura kwatiri, vakagara vachiita izvo zvavakataura kuti vaizoita.
Remember when in the very beginning in the church here, the morning we laid the tabernacle stone, how that He wrote laying in the stone on the flyleaf of my Bible.
Rangarirai paya pakutanga muchechi muno mangwanani atakaisa dombo retabernacle kuti ivo zvakanyorwa zviri mukati medombo.
That morning, a great vision said, "This is not your tabernacle. I said, "Where is it, Lord?" And he set me out under the skies. And a voice came. And I looked and seen them three crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been rolled out for years.
Mangwanani iwayo, chiratidzo chikuru chia, chakati, ihaisi tabenekeri yako. Ndigati, iri kupiko ishe, wakandi gadzika pasi pedenga. Zino inzwi rakauya, ndakatarisa ndokuona michinji kwa iya mitatu, sezvakaita miti nemichero yayo nezvakadaro. Munoziva zviri chiratidzo chacho, chakanyorwa kwemakore.
Picking up the other day an old book up there, reading some of the things that the Lord had told, foretold, already come to pass, about this juvenile stuff, and about how the war would come out, and all those things is hit.
Ndichinonga rimwe zuva bhuku tsaro kumusoro uku, ndichiverenga zvimwe zvinhu izvo ishe vakanga vataura zvakafanotaurwa. Zvakatoitika, pamusoro pezvevechidiki, uye pamusoro pekuti hondo yaizouya sei, nezvinhu zviya zvese zvakaitika.
Just the two things left in one of those great prophecies, that is for cars to be on the road with remote control, looking like an egg, only you don't drive it, it controls itself.
Zvinongova zvinhu zviviri zvasara mune chimwe chezviprofita zvikuru zviya, zvinova kuti pave nemotokari pamugwagwa dzinofamba dzisina mutyairi ichiratidzika kunge zai, kungoti chete hauityairi inozvityaira.
And then there will be a great woman rise up, because America is a woman's nation. And a great woman will rise up and be president or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation. The entire nation will be wiped out.
Uye zvadaro, pachava nemudzimai mukuru achasimuka, nekuti America inyika yechidzimai. Uye icha, mudzimai ane simba achasumuka ozova mutungamiri wenyika kana chimwewo chinhu chakadaro munyika. Uye zvadaro, pachauya kuparadzwa zvachose. Nyika yese ichaparadzwa zvachose.
And that I predict, now this is not the Lord saying this, the other about the woman in this is the Lord, but I predicted in 1933 that the world would meet total annihilation before 77.
Uye kuti ndakafano taura, zvino izvi havasi ishe vari kutaura izvi. Zviya pamusoro pemudzimai izvozvo ndishe. Asi ndakafano taura muna 1933 kuti nyika yaizoparara 77 isati yasvika.
So I didn't know then that they had something that could annihilate it like they got now, but I seen the nation in total annihilation, just stumps of trees and things like that left.
Saka handina kuziva kareko kuti vaiva nechimwe chinhu chinogona kuiparadza sechavainacho zvino. Asi ndakaona nyika yaparadzwa zvachose, kwangosara zvigutswa zvemiti nezvakadaro.
So it's on its road. And if all these other things has come to pass, just as he said, that will be also. And just as he said in the scripture here, what he says, if Christ came the first time, he'll come the second time. And all the things that he said will come to pass.
Saka, zviri munzira yazvo. Zvino kana zvimwe zvinhu zvose izvi zvakaitika sekungotaura kwavakaita, izvo zvichadarowo. Uye sekungotaura kwavakaita murugwaro pano, zvavakataura kana Kristu akauya kekutanga, achauya kechipiri. Uye zvinhu zvese zvaakataura zvichaitika.
In duly seeing this, and knowing that our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take its rapture.
Zvino tiri kuona izvi, uye tichiziva kuti namba yedu yave kuda kudaidzirwa zvino senyika, tichiziva kuti kereke yave kuda kupinda pakubvutwa kwayo.
It moves the heart of a minister or any of the laity to know that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth is right now. That is for the church. So, I certainly desire your prayers.
Zvino dena moyo wemushumiri kana munhu upi zvake muungano kuziva kuti tiri muzuva rino nenguva yatiri kurarama. Inguva hurusa yatiyamboraramwa nemunhu upi zvake panyika. Ndeiye zvino, zvinova kukereke. Saka ndino shuvira minamato yenyu zviro kwazo.
And then I seen in the tabernacle and I seen that it was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth. And so, and the church need a little meeting, a little stirring. And you've always been kind to me and blessed me.
Uye zino ndinoona mutabanekeri. Uye ndinoona kuti vaiva vanga vachizova nekusarudzwa zvakare nezvese muchechi kuitira vamwe veboard nezvakadaro. Zvino kereke yanga ichida kamusangano kadiki kakuzunguzwa zvishoma. Zvino makagara muine tsiye nyoro kwandiri nekundiropafadza.
Me being here seem has been a blessing to you, and I'm sure to be with you has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth as I seen it through God, and I appreciate that.
Uye nokuva kwangu pano zvinoita sekunge chaiva chiropafadzo kwamuri. Uye ndine chokwadi kuva nemi chava chiropafadzo kwandiri. Zvino makagara muchigamuchira zvandinotaura kuva chokwadi sokuona kwandinozviita kuburikidza naMwari, uye ndinozviyemura.
So then I started in, and then was to find out and get our church straightened up in its boards, and then for the elections and so forth. And then I thought after that I went out and got a little rest before go back on the field again.
Saka zvadaro ndakatanga kupinda zvino ndaifanira kuzoona nekuita kuti kereke yedu ipinde mugwara mumabhodhi ayo, uye kuitira kusarudzwa nezvakadaro. Uye zvadaro ndakafunga mushure mazvo ndakabuda ndokuwana kuzorora kushoma ndisati ndadzokera kushumiro zvakare.
Keep it among yourselves. Now it's not for outsiders, it's for this tabernacle. We want a meeting with this tabernacle so that everything and every mistake, all things that's been carrying on and maybe little feelings from one to another.
Zvichengetei pakati penyu. Zvino hazvisi zvevanhu vekunze, ndezvetabernacle ino. Tinoda musangano netabernacle ino kuitira kuti zvinhu zvese nekukanganisa kwese, zvinhu zvese zvanga zvichiitika kunyangwe manzwiro madiki kubva kune mumwe nemumwe.
Those I'm going to get every one of them and bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country, because you're coming face to face with every bit of it like we used to do here at the tabernacle.
Izvozvo ndiri kuzotora chimwe nechimwe chazvo ndoita kuti zvitarisane. Saka kana usingade kutarisana nazvo zviri nani ubude munyika, nokuti uri kuzosangana nechimwe nechimwe chazvo sezvataisiita pano patabernacle.
And all to be smoothed out because we are brothers and sisters who's broke communion, the body of Christ, across the table of blessings.
Uye zvose zviri kuzogadziriswa nokuti tiri hama nehanzvadzi dzakadya chirayiro mutumbi waKristu patafura yemaropafadzo.
And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong and would cause feelings or tear up or anything like that. And I'm taking our brother Neville and we're going from place to place and bring people to people together till the old tabernacle is back established again on its feet to go along for the kingdom of God. Now, this is the reason I said this is because it's with our own little group here this morning.
Zvino hapana chimwe asi diabolos ndiye anoita chinhu chose chinenge chakaipa nekukonzeresa manzwiro kana kudamburana kana chero chinhu chakadaro. Zvino ndiri kuzotora hama Neville wedu, uye tiri kuenda kubva panzvimbo kuenda pane imwe, tounza vanhu kune vanhu pamwe chete kusvikira tabernacle yekare yadzoka yamira zvakare patsoka dzayo kuenderera mberi kuitira umambo hwaMwari. Zvino ichi chikonzero sei ndataura izvi ndechekuti tine boka redu duku pano mangwanani ano.
And now I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and so forth myself out in this foreign mission program and get me a new tent and some new equipment and start on the field, not from church to church, but to going in our own meetings.
Uye zvino ndava kuenda kunowana zororo ndodzoka nekukurumidza kwandingaita. Zvadaro ndinotarisira kuenda kuminda zvakare. Zino nguva ino ishe vachitendera ndinoda kutora zvishoma izvo zvatakaunganidza pamari nezvakadaro zvangu kunze muurongwa uhu hwekuvhangera kunze kwenyika ndozviwanira tende itsva nezvekushandisa zvitsva ndotanga kuvhangera kwete kuchechi imwe neimwe asi kuenda kumisangano yedu.
Now, not no disregarding to brethren who has invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money, and this drains those people down.
Zvino kwete kuti handisi kucherechedza hama dzakandikoka zvinova zvakaisvonaka, asi kazhinji kacho unoona kuti maconvention aya, vanoti uchazovapo, zvino shamwari dzako dzese dzouya. Zvadaro pane kushambadzirwa kukuru kwemari zvinongo kwekweta vanhu ivavo.
I just begin to find that out, you see. So that's not right. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Just come along yourself and serve the Lord, see.
Ndichangobva mukuzviona munoona. Saka izvozvo hazvina kunaka. Tinoda kuwana nzvimbo yatinokwanisa kuvaunza. Haufaniri kuunza mari yako. Chingouya pachako uzoshumira ishe maona.
And so now in my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of a person's hand and just stand there and the Lord would tell me what was their trouble. Said then it would come to pass you know the secret of the heart of the people.
Uye saka zvino shumiro yangu yatora shanduko iye zvino. Muchiri kurangarira pandaisitora ruoko rwemunhu ndongomirapo. Uye ishe vaizondiudza zvainge zviri dambudziko ravo. Akati, zvadaro, pachazosvika nguva yauchaziva zvakavanzika zviri mumwoyo yevanhu.
Every one of you know that's happened just perfectly the way it said. Now, this is the next step which has been prophesied and foretold, which is going to be far beyond any of it, you see. And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me the government I owe income tax on every penny I've taken up as a minister since 27 years ago I entered the ministry. It's not so, because it passed through the church.
Mumwe nemumwe wenyu munoziva kuti zvakatoitika chaizvo sezvarakataura. Zvino iyi yave nhano inotevera, yakaprofitwa nekufanotaurwa. Ichange yakapfuurira imwe yaro nekure, munoona. Zvino iri kutoshanduka iye zvino. Zvino ndicho chikonzero Satani andirwisa nemari yemutero, achiedza kundiudza hurumende kuti ndinofanira kubhadhara mutero pane kobiri rese randakatambira semushumiri kubvira makore makumi maviri nemanomwe apfuura pandakapinda mushumiro. Handizvo, nokuti yakapfuura nemukereke muno.
I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the record here. So then, if I am the trustee treasurer of this church, then there's nothing in the world government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church. They're questioning me being the treasurer of the church.
Ndiri mutrustee wekereke ino. Ndizvozvo chaizvo. Zviri pamagwaro pano. Saka zvadaro, kana ndiri mutrustee, mubati wehomwe wekereke ino. Zvino hapana chinhu panyika. Hurumende hainei nechekuita nazvo. Havasi kubvunza kereke, vari kundibvunzurudza nekuti ndini mubati wehomwe wekereke.
And the trustees assigned a paper that's in the bank under that all my funds, instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here because it's automatically a foundation anyhow.
Zvino, matrustee akasaina bepa riri kubhengi uko kuti mari yangu yese panzvimbo yekuti ndive nebato rangu ndega. Ndakazviisa nemukereke yangu pano, nekuti pachayo itongori bato zvakadaro.
And to do that helps me to keep from running away from the church and leaving it and going on out and being nothing here after I promised the people that I would return to the church time after time and help them. That's the reason I've kept it like that, because I made a promise to you people.
Zvino, kuita izvozvo, zvinondibatsira kuti ndisatize kubva pakereke, nokuiisa ndichibuda kunze ndisina zvandiri pano. Mushure mekunge ndavimbisa vanhu kuti ndaizodzoka kukereke nguva nenguva nekuzovabatsira. Ndicho chikonzero ndakazvichengeta zvakadaro, nokuti ndakaita vimbiso kwamuri vanhu.
That's why I stay with it that way instead of having an individual thing. If you do that, just throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I keep it just the way it is in the hands of God so that we can move on to the kingdom of God.
Ndogo saka, ndinogara ndakazviita nenzira iyoyo, panzvimbo pekuva nemunhu mumwe chete. Zvadaro, ukaita izvozvo, zvino zvikandira musangano. Zvino ini ndinonyatsa kupesana nesangano. Saka, ndichazvichengeta nenzira yazviri mumaoko aMwari, kuitira kuti tikwanise kufambira mberi, kuitira umambo hwaMwari.
Now, this morning, we want to study this blessed old word, and believe that I want to say too, I see Brother Egan and many, some of the trustees sitting here, after we had our trustee meeting the other night, it is true, publicly before the church, that each one of you all are no longer appointed trustees, you are elected trustees, and your name is on the books.
Zvino, mangwanani ano. Tinoda kunzvera shoko iri rakaropafadzwa rakare. Tigotenda. Zvino ndinoda kutiwo zvakare ndiri kuona hama Egan navakawanda vamwe vematrustee vagere muno mushure mekunge tava nemusangano wedu wematrustee umwe usiku. Ichokwadi, ndinozvireva pachena pamberi pekereke kuti mumwe nemumwe wenyu mese hamuchisiri matrustee akaiswa panzvimbo. Muri matrustee akasarudzwa uye zita renyu riri mumabhuku.
All right, and now they're going to have some more election of deacons and so forth, and Brother Neville will be calling those immediately after this service. All right, and for the treasurer and so forth, as we set the church up, get it all the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on.
Ndizvozvo, uye zvino vari kuzova nekumwezve kusarudzwa kwemadhikoni nezvakadaro. Zvino hama Neville ndivo vachange vachivadanira ivavo shumiro ino ichingopera. Zvakanaka. Uye kuitira mubati wehomwe nezvakadaro patiri kugadzirisa kereke. Zvibatei, nhangaruvanze dzose dzigadzirirwe. Zvadaro, tinokwanisa kuwana rumutsiriro parunouya.
Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson to this great Word of the Living God, let us just bow our heads a few moments as we speak to the author of this book. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray.
Zvino, tisati tavhura mapeji pano, kuitira chidzidzo chedu cheSunday School, kushoko rino guru raMwari mupenyu. Ngatingokotamisa misoro yedu kwenguva pfupi patiri kutaura nemunyori webhuku rino. Zvino, isai parutivi pfungwa yese chinhu chese chinopesana, chinokudzivisa kuti uwane ropafadzo. Ngatinamatei.
Most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now, offering to thee our lives and our souls and our bodies and our services and our talents. All that we have, we present them to thee.
Mwari vatsvene vakaisorurama. Tinouya zvino muhupo hwenyu hwakaropafadzwa, hwakaereswa. Tichipira kwamuri upenyu hwedu, nemweya yedu, nemitumbi yedu, nekushumira kwedu, nezvipo zvedu, uye zvese zvatinazvo, tinozvipira kwamuri.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son Jesus to such a place. For realizing that we in ourselves are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining.
Uye pamuri kutarisa kwatiri ishe. Kana paine chivi chiri kuoneka chisina kureururwa, Tinokukumbirai o Ishe Mwari kuti mugoisa ropa remwana komana wenyu Jesu kunzvimbo yakadai nokuti tichicherechedza kuti isu pachedu hatikwanisi uye naizvozvo hazvigoneki kuti isu tizombokwanisa kuzviriritira.
But we rely completely upon his precious blood and his grace to apply to our account that we unworthy sinners might come boldly someday into thy presence, bringing before us this blood of the Lord Jesus.
Asi tinongo zembera bedzi zvizere paropa rake rinokosha nenyasha dzake kuisa patiri kuitira kuti isu vatadzi vasingakodzeri tigokwanisa kuuya takashinga rimwe zuva muhupo hwenyu tichiunza mberi kwedu ropa iri raishe Jesu,
which thou in the times past has recognized it to be the blood of thy only begotten Son, and has made the promise that through him, if we confess our sins, we shall be justified by his grace.
Rinova imi munguva dzakare ramakacherechedza kuva ropa remwana komana wenyu mumwe chete ndokuita vimbiso yokuti kubudikidza naye kana tikareurura zvivi zvedu ticharuramiswa nenyasha dzake.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought as pierced our soul by the fiery darts of the devil, that you would drive away this evil enemy of thine and of thy people.
Uye zvino tinokumbira Ishe kuti mugotiregererawo mhosho ipi zvayo, chivi chipi zvacho chekukanganisa kana kusiidzira kudarika, kuti kana paine chero pfungwa yakaipa ipi zvayo yabaya moyo wedu nemuseve uneukasha wadhiabhorosi, kuti mugobvisira kure muvengi mukuru uyu wenyu newevanhu venyu.
And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the word at this time, as we yield ourselves as instruments, that you would speak through us and hear through us thy word.
Zvino tinokumbira kuti mugotumira Mweya Mutsvene kuti ugobata shoko panguva ino patiri kuzvipira semidziyo, kuti imi mugotaura kubudikidza nesu nekunzwa nematiri shoko renyu.
And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow because of the visitation of the Holy Spirit.
Uye zvino dai naizvozvo isu tarigamuchira kubva kwamuri tobva panzvimbo ino nhasi tichinzwa kuti tadzoreredzwa kuchinangwa chaKristu, kuti tinge takafanira zviri nani kuitira shumiro yemanheru ano nemangwana nokuda kwekushanyirwa nemweya mutsvene.
Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the word of life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war clouds are floating again.
Ropafadzai hama dzedu kwese kwese. Machechi akatenderera pasi rese, vakabatirira pashoko reupenyu muzuva rino rakaipa. Tinonzwa kuti hapachisina nguva yakareba yokushanda basa, nokuti usiku huri kuuya nokuchimbidza, makore ehondo ava kusimuka zvakare.
Evil is at hand, and we pray that you let us work as never before, Rest our tired bodies, Lord, and send us back into the battle. For we ask it in the name of the Lord Jesus, and for His sake we pray. Amen.
Kuipa kwa shika. Zvino tinonamata kuti muchatirega tichishanda sezvatisati tamboita. Zorodzai mitumbi yedu yakaneta, Ishe. Mutidzosere mukurwa. Nokuti tinozvikumbira nemuzita raIshe Jesu. Uye nokuda kwake tinonamata. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews. Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek, being without father, without mother, without beginning of days or ending of life.
Patiri kuvura mangwana niano, Bible kune chitsauko 11. Chebuku revaHebheru. Chitatu manheru taitaura nezve chitsauko 7 chebuku revaHebheru. Pamusoro pa Melchizedek. Asina baba uye asina amai. Asina mavambo emazuva kana magumo ehupenyu.
And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say. In the former readings.
Zvino ndakafunga zvichida mangwanani ano zvingange zvakafanira kuvhura zvakare bhuku iri rakaisonaka. Sezvo tine nhanga ruvanze kune zvatiri kuda kutaura mune zvatakamboverenga.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this.
Zvino tichachirika chitsauko 10 nechitsauko 9, inova mirao yekupirisa, tinoda kusvika panzvimbo ine kutenda. Zvino pano mubhuku revaHebheru chitsauko 11, uye tichitanga nendima 23, tinoriverenga sezvizvi.
By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment.
Nekutenda, Mozisi, pakuberekwa kwake, akavanzwa nevabereki vake mwedzi mitatu. Nokuti vakaona kuti wakanga ari mwana wakanaka, uye havana kutya murayiro wamambo.
By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season.
Nokutenda, Moses, akura. Wakaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFarao. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vaMwari pakufarira zvivi nguva duku.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible.
Akati kuzvidzwa kwaKristu ipfuma huru kukupfuma kwese kweIjipita, nokuti wakatarira mubayiro. Nokutenda wakabva Ijipita asingatyi kutsamwa kwamambo. Nokuti wakatsungirira semunhu anoona iye asingaonekwi.
I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first three words of the 23rd chapter. By faith, Moses.
Ndinoda kutora musoro wenyaya mangwanani ano. Kusarudza nekutenda. Uye ndinoda kutora sechidzidzo mashoko matatu ekutanga echitsauko 23. Nokutenda Moses.
And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did that's worth repeating was by faith. Not by sight, but by faith.
Zvino, kusarudza nekutenda. Pose chinhu chese chatinoita, tinofanira kusarudza nekutenda. Uye zvese zvatinoona kuti Moses wakaita, zvakafanira kudzokororwa. Zvaiva nekutenda, kwete nezvinooneka, asi nekutenda.
And the reason that I have selected this morning for the church and this state has been that in our even our schools and around we have had so much of scientific teaching. Because of this we have drawn the people away from faith.
Zvino chikonzero ndasarudza izvi mangwanani ano kuitira kereke muchinano chino yanga iri mune yedu. Kunyange zvikoro zvedu nekwakapoteredza takava nedzidziso yakawanda yezvesainzi nokuda kweizvi takabvisa vanhu kubva pakutenda.
Now faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the word of God to suit our own way of believing.
Zvino, kutenda hakuratidzirwe nesainzi. Kutenda ndeizvo zvisingaonekwe nesainzi. Uye isu, kana tikangorasikirwa nekutenda uku kukuru, zvadaro, tiri murima zvachose. Izvo hazvina basa kuti takafunda zvakadini. Tingagona sei kutsanangura shoko raMwari kuti ripindirane nenzira yedu pachedu yekutenda.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture plainly states it that way. And it's by faith. And without faith, says the scripture, it is impossible to please God.
Hapana imwe nzira yekumbofadza Mwari kunze kwekutenda bedzi. Rugwaro runonyatsa kuzvitaura nenzira iyoyo. Uye zvinoitwa nekutenda. Zvino kana pasina kutenda, zvinoreva rugwaro, hazvibviri kufadza Mwari.
So if faith disagrees with science, and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe.
Saka, kana kutenda kuchipesana nesainzi, uye sainzi ichipesana nekutenda, zvino zviisa zvese pa pamangange. Zvadaro, tinofanirwa kutora sarudzo sezvakaita Moses. Nekutenda, tinotenda.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere.
Zvino, kana tikarasikirwa nekutenda, zvadaro, hatimbobvira tawana munamato unopindurwa naMwari. Nokuti uyo anouya kuna Mwari, anofanira kutanga atenda kuti ndiye uye mupiwe mugove kune avo vanomutsvaka nemoyo wese. Saka kana tikarasikirwa nokutenda, minamato yedu inorambwa, hapana kwatinosvika.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable.
Saka, ndizo zvega zvatinogona kufunga nezvazvo mangwanani ano. Kubatirira pakutenda. Zvadaro, kana tikarasikirwa nekutenda, tarisiro dzedu dzinoenda. Uye kana tikarasikirwa nekutenda, maziro kwazo edu epamweya anoshaikwa. Nokuti haugoni kuva nekutenda mune zvinhu zvaunoona. Nokuti zvinhu zvaunoona zvinoparara.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation, or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe.
Kana tikatarisa kune mumwe munhu mukuru, mushumiri mukuru, kana ungano huru, vose vachaparara rimwe zuva. Uye kana tikatarisa nyika huru, kana chimwe chombo chikuru, zose zvichaparara rimwe zuva. Uye zvadaro, tinofanira kurarama nekutenda kwezvinhu izvo zvisingakwanise kuratidzwa nesainzi. Kutenda ndiko kunoita kuti titende.
Now, we lose our glory if we lose faith. Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm.
Zvino, tinorasikirwa nekubwinya kwedu kana tikashaya kutenda. Zvino kana tikabva pakutenda, zvino tinopinza kereke muchiyero chekushandisa njere.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances, that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired.
Zvino nguva dzakawanda zvaifungidzirwa pakati pevanhu kuti nekuti ungano yakakura uye vaiva nemakereke mahombe, zviruvi zvikuru, nevanhu vakuru vakawanda vanopfeka zvakanaka uye vakashambidzika, nemari yakawanda zvekuti vanokwanisa kuwana zvakadaro, isu kazhinji taifunga kuti zvinosimudzira, kuti kereke iyi inofanira kunge yakafemerwa.
Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration.
Kana taiwanza kunongedza kuvashumiri vakasiyana siyana, vanoenda kunze kunoshumira uye vaine mhomho yevanhu muungano dzavo, zvinotofunga dzimwe nguva kuti zviratidzo zvekufemerwa. Asi handicho chokwadi chose, kufemerwa kwevanhu.
But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not.
Asi kufemerwa kwemazviro kwazvo kunouya nekuita kuda kwaMwari. Maona, angave mumwe chete kana vashomanane, ingave kereke hombe kana kereke diki, hazvina basa.
Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration.
Angave mutaure mukuru akatsetseka kana munhu wozvake asingazivi maABC ake, hazvina basa. Zvinoenderana nekuti mharidzo yaari kuunza kuti yakafemerwa neshoko raMwari here, kana kuti yakafemerwa nenjere dzemafungiro ekufemerwa kwevanhu.
Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See?
Vamwe vanhu vanogona kufemerwa nekuda kwemunhu anotaura zvakatsetseka. Izvozvo hazvizviiti kuti zviri izvo. Dzimwe nguva vanofemerwa nokuti munhu wacho akaisodzidza zvekuti anonyatsa kugona kuunza pfungwa yake. Hazvireve kuti ndezvaMwari. Maona?
It's only to God's everlasting, eternal, blessed word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it.
Zvinongokwanisika bedzi kubudikidza neshoko raMwari rinogara nekusingaperi rakaropafadzwa remuna zienda nakuenda, kuti tigamuchire kufemerwa uye kunopiwa nemweya mutsvene nekutenda tinokugamuchira.
Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time.
Zvino taigona kufunga pamusoro paMoses nenguva huru iye upenyu hwake. Uye tinoverenga kumashure pamusoro pekuberekwa kwake, kuti Mwari vaiva nehanya pamusoro pake zvakadini. Asi pakasvika nguva muupenyu hwaMoses apo paaifanira kuva nenguva yekusarudza.
If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter and was the heir to the throne and would have been the next Pharaoh in Egypt.
Kana tikaverenga zvakanaka, tinoona kuti aiva mwanakomana wemukunda waFarao uye aizogara nhaka yeutongi uye aizova Farao anotevera muIjipita.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits, and Moses as he looked through the windows of the palace upon the same slaves that Pharaoh looked on. But what a difference there was in the looking.
Saka aicherechedza paaitarisa kwakapoteredza mushure mekunge akura uye abvazera, uye paiva nevaranda vaya vachishanda maikanywa madhaka. Zvino Moses paaitarisa nemumafafitera emuzinda, pavaranda vamwe chete vaitariswa naFarao. Asi paiva nemusiyano wakadini pakutarisa kwacho.
I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference.
Ndinoda kuisa neyo papfungwa iyoyo mangwanani ano kwema minutes mashoma. Uye dai Mwari vekudenga vaisvitsa pakadzika pemoyo wese pano. Maonero aunoita chinhu chipi zvacho anopa musiyano.
The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn.
Muvangeri mukuru John Sproul, aiva akatende ukapa shumiro ehama Bosworth, uyo vakawanda venyu wamunorangarira makore afura, we old Glory Barn.
He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salle Lorraine, France. And I had the privilege of visiting the same place.
Akati rimwe zuva, aiva parwendo. Mudiwa wake, anova mudzimai wake asati afa. Vaiva ku La Salle Lorraine, France. Zvino, ndakava nemukana wekushanyira nzvimbo imwe cheteyo.
And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things. And they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion.
Zvino mutungamiri akanga ari kufamba navo nemumagarden nekuvaratidza zvinhu zvakasiyana siyana. Zvino vakasvika pane chimwe chivezwa chaishe Jesu chokurovererwa.
And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus. And how it was all crudely and chopped up looking.
Zvino, vaSproul vaiva vakamira nechekure, vakachitarisa ivo nemudzimai wavo. Zvino mumoyo yavo, vaitsoropodza zvaingave zviri mupfungwa yemizha kana kuti muwezi waro. Paakaveza kubva mudombo, chinhu chakaisoipa kwazvo kuti chigomiririra kutambudzika. Nerudo, nekunzwisa urombo, kwaishe Jesu, uye kuti chairatidzika kungotemwa-temwa zvakashata.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I am not a bit surprised because most people that look at it first, they do criticize it."
Zvino mutungamiri akauya kuna vaSproul ndokuti, "Changamire, ndinofungidzira kuti muri kutsoropodza chivezwa ichi chaishe Jesu." Zvino iye akati, "Ndiri kudaro." Zvino akati, "Handisi kushamisika nepadiki pose, nokuti vanhu vakawanda vanoutarisa kutanga vanoushoropodza."
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this."
Zvino vaSproul vakati, "Sei, handigoni kuona tsitsi kana kufemerwa pakutarisa chinhu chakaita saichochi. Saka ndiri kushaya kuti sei muvezi akambobvira achiita saizvozvi."
And the sculptor said, "Mr. Sproul, the statue's all right. And the sculptor had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it."
Zvino muvezi akati, "vaSproul, chivezwa ichi chakanaka. Uye muvezi aiva nechinhu chakanaka mupfungwa yake. Asi pane dambudziko, ndimi, inzira yamuri kuchitarisa nayo."
And he took he and his wife by the hand and led them down to an altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproul, look up now."
Zvino akamutora nemudzimai wake neruoko ndokuvatungamira zasi kuaritari yaiva pasi pemuchinjikwa wakataurwa uyu. Uye akati, zvino vasprawo, tarisai mudenga zvino.
And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it.
Zvino paakatarisa mudenga, akati moyo wake wakapotsa wamira kurova. Waiva musiyano wakadii kumira kure uko, wochitarisa nenzira iyo. Nekudzika pasi woutarisa nenzira yachakagadzirwa kuti chitariswe nayo. Zvino ndiyo nzira iri Mwari. Ndizvo zviri kutenda. Inzira yaunokutarisa nako.
If you look at it as some sort of a historical Bible, of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible. And look at it through the eyes of the Holy Spirit.
Kana wakazvitarisa serimwe Bhaibheri renhoroondo yechimwe chinhu chaivako mumazuva akapfuura, haumbobvira wakawana kukosha chaiko kweBhaibheri. Unofanira kuenda pamabvi ako woteerera mirawo yeBhaibheri iri, woritarisa nemeso emweya mutsvene.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if he isn't the same God? What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that he did, what good would it do us to read of such a God if he isn't the same one today?
Ndingabvunza ungano ino mangwanani ano. Mwari wenhoroondo angatibatsirei nhasi kana asiri iye Mwari mumwe chete? Angabatsireiko Mwari wekuti aigona kutora Mozisi ogoita minana naye iyo yaakaita? Zvingabatsirei isu kuverenga pamusoro paMwari akadaro kana asiri mumwe chete nhasi?
What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children if he isn't the same God today?
Hanga batsireiko Mwari aikwanisa kudzikinura vana vechiHebheru kubva mubiravira remoto kana asiri Mwari mumwe chete nhasi?
What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right if he isn't the same God today? What do we go to church for?
Anga batsireiko Mwari aigona kutonga vakaipa nekuropafadza vakarurama kana asiri Mwari mumwe chete nhasi? Koti noenderei kuchurch?
Why do we abstain from things of the world if he isn't the same God of the same judgment and the same opinion that he always was?
Sei tichibva kuzvinhu zvenyika kana iye asiri Mwari mumwe chete wekutonga kumwe chete uye nepfungwa imwe chete yaagara ari?
What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever and the fever stop if he isn't the same God today?
Zvingagobatsirei kuti Mwari aikwanisa kubata ruoko rwemudzimai aiva nefivhiri inotyisa? Zvino fivhiri ndokumira kana asiri iye Mwari mumwe chete nhasi?
What good would it be to serve a God who could call his friend from a grave after being dead 4 days if he isn't the same God today?
Zvingagobatsirei kushumira Mwari
aikwanisa kudanira shamwari yake kubva mubwiro mushure mokufa kwemazuva mana kana asiriye mwari mumwe chete nhasi.
By faith we believe that some glorious day he shall call us from the earth. Amen. Though we be a spoonful of ashes again.
Hallelujah.
How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it.
Nokutenda tinotenda kuti nerimwe zuva rakabwinyiswa vachati danira kubva panyika kunyange tikava chibutwa chemadota zvakare. Tinozviratidza sei? Hatizviratidzire. Tinozvitenda. Hatidanirwe kuti tive tine chatinoratidzira. Tinodanirwa kuti tizvitende.
By faith Moses did such and such. And as Moses, as a young man, looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw.
Nekutenda, Moses, akaita zvakati zvikati. Zvino Moses, semujaya, akatarisa nepahwindo remuzinda kuvaranda. Akaona boka rimwe chete revaranda vanosemesa vane tsvina vakazara madhaka vakaonekwa naFarao.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves.
Zvino Farao paakava tarisa neva Egypta, vaisava chimwe chinhu kunze kweboka revaranda. Ndizvo zvega zvavaigona kungova vanhu vanokanya matope, kugadzira zvidhina zvemadhaka kuti zvigobatsira maguta aivakwa naFarao. Ndiyo nzira iyo vaEgipita naFarao vaitarira nayo varanda.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by the window the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks and their bent bodies. He looked upon them as the people of God.
Amen.
He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God.
As Moses paiva tarisa, aiva matarisiro akasiyana ayo aiva na Moses. Paakaona vachipfuura nepa window, makomba makuru pazviso zvavo, misodzi yaiyerera pamatama avo nemitumbi yavo yakakombama, akavaona sevanhu vaMwari. Haana kuvatarisa sevaranda, akavatarisa sevanhu vakasanangurwa vaMwari.
Oh, as I go about from country to country and from nation to nation preaching, since I left the doors of this little tabernacle that's an interdenominational institution, with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ, I've tried to look upon God's children and upon the rejected as being God's chosen and elected people.
You know, oh! Pandino tenderera kubva kune nyika kuenda kune imwe nyika, uye kubva kune rudzi kuenda kune rimwe rudzi, ndichiparidza kubva pandakabuda pamazuva tabhenekeri diki ino, inova nzvimbo yemasangano ese, isina mutemo asi rudo, isina bhuku asi Bhaibheri, isina chitendwa asi Kristu. Ndakaedza kutarisa pavana vaMwari, uye pane vakarambwa sevanu vamwari vakasarudzwa nekusanangurwa.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle. I don't ask them if they're Methodists or if they're Presbyterians or if they are Pentecostals or Nazarenes or Pilgrim Holiness. I just want to look upon them as the people of God.
Handiva bvunze kuti inhengo zeBranham Tabernacle. Handiva bvunze kuti ndeve Methodist kana kuti ma Presbyterian kana kuti ma Pentecostal kana Nazarene kana Pilgrim Holiness. Ndinongoda kutarisa pavari sevanhu vaMwari.
I'm seeing their doings and their actions that they are the servants of the Lord God, and my heart desires fellowship with them. No matter what brand they got, I just long for their fellowship. I love them because I know they are people of God.
Zvino tichiona zvavanoita nemabasa avo kuti varanda vaIshe Mwari. Zvino moyo wangu unoshuva kuyanana navo. Zvisinei kuti vane zita ripi. Ndinongoshuvira kuyanana navo. Ndinovada nekuti ndinoziva kuti vanhu vaMwari.
When I see a woman coming down the street with a long skirt and her hair done up neatly in the back and a decent looking dress on, and I see another young lady, maybe the same age, with a little pair of shorts on. She may be and looks twice as pretty as the woman with the long hair, according to the looking of the world. But I take my side with that girl that's dressed like a Christian.
Kana ndikaona mudzimai achidzika nemugwagwa, akapfeka rokwe refu, akagadzira vhudzi rake zvakanaka kugodzi, uye akapfeka dhirezi rakadzikama. Zvino ndoona mumwe mudzimai wechidiki, zvichida wezera rimwe chete, akapfeka kachikabudura. Anogona kunge pakuratidzika, akanaka zvakapetwa kaviri kupfuura mudzimai ane vhudzi refu, maererano nemaonero enyika. Asi ndinotora divi nemusikana uyu akapfeka semukristu.
Though they be laughing at her and calling her a fanatic, yet I take my side. She might not be as pretty as the other girl featuredly, but she sees something. By faith she sees him who is invisible, who is guiding her life.
Kunyangwe vachimuseka nekumudana kuti mupengo, zvakadaro ndinotora divi rangu. Anogona kusava akanaka semumwe musikana uyu pamutumbi, asi anoona chimwe chinhu. Nekutenda anoona uyu asingaoneki ari kutungamira upenyu hwake.
When I see the man on the job being called deacon or preacher or a fanatic because he refuses to smoke and to drink beer and to go to dances like the rest of them, and he's called a fanatic, my heart goes out for him.
Kana ndikaona murume ari pabasa achinzi mudikoni kana muparidzi kana mupengereki, nekuti anoramba kuputa nekunwa doro nekuenda kumadhanzi sevamwe vese, zvino odanwa kunzi mupengereki, moyo wangu unomunzwira.
He is my brother.
Amen.
Down in this Egypt soils, that makes our heart long to embrace him and say, brother, we are pilgrims and strangers of this land, and I long to fellowship with you.
Ihama yangu, zasi mutsvina ino yeIjipita, zvinoita kuti moyo yedu ishuvira kuno mumbundira. Toti, hama, tiri vafambi nevaenzi venyika ino, Uye ndino shuva kuyanana newe.
Moses had to make a choice. Choosing by faith. How many young men would have jumped at the opportunity to become the son of Pharaoh's daughter?
Moses, aifanira kuita sarudzo. Kusarudza nekutenda. Vakomana vechidiki vangani vangadai vakasvetukira mukana wekuva mwana komana wemukunda waFarao.
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures and the glamour of the world, to become the king of Egypt, to have the whole world at his feet?
Vakomana vechidiki vangani vangadai vakasvetukira mukana waiva naMoses kunakidzwa nemafaro ose nemukurumbira wenyika kuzova mambo weIjipita kuva nenyika yese patsoka dzake.
What a foolish thing that the young man of his days must have thought when Moses chose to take is placed with the afflicted and suffering people of God.
Amen.
Chinhu cheubenzi chakadini zvingadai zvakafungwa nevakomana vechidiki vemuzuva rake Moses paakasarudza kutora nzvimbo yake nevanhu vaMwari vairwadziwa nekutambudzwa.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world. He looked beyond the pleasures of sin. And the Bible said that he endured as seeing him who was invisible by faith, and he made a choice to serve that God regardless of what took place.
Sei akazviita nekutenda. Paka simu dzameso ake, akatarisa mhiri kwemukurumbira wenyika ino. Akatarisa mhiri kwemafaro echivi. Uye Bhaibheri rakataura kuti, akatsunga kutarisa kuna iye uyo asingaoneki nekutenda. Ndokuita sarudzo yekushumira Mwari iyeye zvisinei nezvakaitika.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building. We could enjoy maybe the fellowship and pleasures of sitting in a better pew. We might be more popular to drink and to smoke and to dress and to act like the world.
Azvina kumboshanduka. Vazhinji vedu taigona kuenda kune chatingati chivakwa chiri nani. Tinogona kunakidzwa zvichida kuyanana nemufaro wekugara muzvigaro zviri nani. Tinogona kuva nemukurumbira wakawedzerwa wekunwa nekuputa uye nekupfeka nekuzvibata senyika.
Well, what's the matter? You've lifted up your eyes, and by faith you see him who is invisible, and have took your stand with the rejected and so-called holy rollers of the day. For by faith we see him who is invisible. Choosing to suffer the persecutions and the afflictions.
Asi nyaya ndei, wakasimudza meso ako zvino nekutenda. Unoona uyo asingaoneki. Uye ndokumira nevakarambwa, nevanodanwa kunzi vaumburuki vatsvene vanhasi. Nokuti nekutenda tinoona iye uyo asingaoneki, tichisarudza kutambudzika nekurwadziwa.
I wouldn't say to people that they should choose to be afflicted. I don't say that you should choose suffering. It would not be the human thing to do. But if suffering lays in the path of duty, then let's take it as it comes.
Handingati kuvanhu kuti vasarudze kurwadziwa. Handisi kuti unofanira kusarudza kutambura. Chinenge chisiri chinhu chekuti munhu angaite. Asi kana kutambura, kuchinge kuri mumutsara webasa, zvino ngati kutorei pakunouya.
I don't want you to do something for somebody to make fun of you. I wouldn't want you to say different things that I belong to a church that doesn't believe in so and so in the worlds and things like that. Just to get people to make fun of you. You're bringing that on yourself.
Handidi kuti muite chimwe chinhu kuti vanhu vagoita dambe nemi. Handingadi kuti mutaure zvinhu zvakasiyana kuti ini ndiri nhengo yechechi isingatendi mune zvakati nezvakati mune zvenyika. Uye zvinhu zvakadaro kuti ungowana vanhu vanoita dambe newe. Uri kuzviunzira pauri.
I wouldn't say for you to get out here and carry on and do something that was radical. I wouldn't want you to do that so that somebody would say that you are a fanatic. You bring that on yourself.
Handingati uende kunze uko wonoita chimwe chinhu chekupengereka. Handingadi kuti udaro kuitira kuti mumwe munhu ati uri mupengo. Uri kuzviunzira izvozvo pauri.
But if it lays in the path of your duty towards God, let the world say what they want to say. You live alone. You make a choice. Every man and woman has to make this.
Asi kana zviri mumutsara webasa rako kuna Mwari, rega nyika itaure zvainoda kutaura. Iwe enda mberi uchirarama. Iwe ita sarudzo. Murume nemudzimai wese anofanira kuitora iyi.
What if Pharaoh could have saw what Moses saw? He saw the sufferings of the people. He knew what the price was to pay. But by faith he chose it rather than to have the pleasures of sin.
Kodai Farao akaona zvakaonekwa naMoses. Akaona kutambura kwevanhu. Aiziva kuti zvaizova nemubhadharo waizobhadharwa. Asi nekutenda akausarudza panzvimbo yekuona mafaro echivi.
Is maybe a little young lady sitting here. As glamorous young women. The world would like to say to you, do thus and thus. You are beautiful. Your body is so pretty shaped. You should show that.
Pane zvichida vadiki. Madzimai echidiki vagere muno. Semadzimai emukurumbira. Nyika ingada kuti kwauri. Ita ichi neicho. Uri charakadenga. Mutumbi wako wakaumbika zvakaisvonaka. Unofanira kuzviratidza.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that to him that said it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
Asi hanzvadzi yangu, simudza meso ako, utarise mhiri kwaizvozvo. Kune uyo akati chinyangadzo kuti mudzimai apfeke hanzu yemurume.
If the men of the people in your community, if the women that you associate with, said cut that long hair off, it would be cooler. It would be this, that, or the other, or it would become you better. Don't you listen to that. You lift up your eyes and by faith saw him that said, the woman's hair is her glory and she shall not cut it.
Kana varume vevanhu. Vemunharaunda yenyu, kana madzimai aunoyanana nao, vakati, gera vhudzi rako refu, unotonorerwa. Zvinozova ichi icho kana chimwe, kana kuti zvinoita kuti uve nani, usateerera kuna izvozvo. Iwe vakasimudza meso ako, uye nekutenda, ukaona uyo akati vhudzi remudzimai kubwinya kwake. Zino hachazori dimbura.
If they say it would be popular, you would stand in better with your job or with your boss if you take a sociable drink. If you would smoke cigarettes like the rest of the women, you would stand in more sociably in your neighborhood.
Kana vakati, zvine mukurumbira, unoone kwa zviri nani pa basa rako kana nemukuru wekubasa kana ukangonwa doro dai waingoputa fodya sevamwe vakadzi vese waizopindirana zvakanaka munharaunda yako.
By faith, raise your eyes and look to him who said, "Defile this body, and I will destroy it." By faith, we believe those things. It's nothing that you see. It's something you believe. By faith, Moses did.
Nekutenda, simudza meso ako, utarishe kuna iye uyo akati, ukashibisa mutumbi uyu. Ndi chau paradza. Nekutenda. Tino tenda zvinhu izvozvo. Hachisi icho chaunoona. Nde icho chaunotenda. Nokutenda. Moses yakadaro.
And in this faith walk, there comes a time there has to be a choice. Lot made that sad mistake that we make. A lot of times we choose for our own good.
Zvino mukufamba uku kwekutenda pano svika nguva inofanira kutorwa sarudzo. Roti akaita sarudzo inosuwisa yatinoita nguva zhinji tinosarudza zvakatinakira.
We choose things that would be a better. Sometimes if a little squabble comes in the church, and someone would say, "Well, the deacon or the pastor's on this side. Don't look at that. Look at what's righteous. Get that thing out and bring them both together. That's godly."
Tino sarudza zvinhu zviri nani. Dzimwe nguva pakaita gakava diki mukereke. Zvino mumwe munhu obva ati, "Zvakanaka, mudikoni kana mufudzi vari kudivi iri." Usatarisa izvozvo. Tarisa kune zvakarurama. Bvisa chinhu ichocho uva unze vese pamwe chete. Zvine humwari.
There's a choosing, and we choose for ourselves. We choose something that's for our own good. But Moses chose the afflictions and the disgrace that he might walk with the people of God.
Pane kusarudza. Uye tinozvisarudzira pachedu. Tino sarudza chimwe chinhu chinoita kuti zvitinakire. Asi Moses akasarudza kutambudzika nekunyadziswa kuitira kuti agofamba nevanhu vaMwari.
Think of it now. Listen to it. Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for he endured seeing him who was invisibly.
Pafunge zvino. Patererei. Akasarudza matambudziko evanhu vaMwari akati ipfuma huru nokuti akatsungirira akatarira iye asingaonekwi.
Now, Lot one time had to make a choice. And it may be this morning that there will be men and women sitting here that will make your final choice.
Zvino, Roti imwe nguva aifanira kuita sarudzo. Uye zvinogona kuitika kuti mangwanani ano kuti pachave nevarume nemadzimai vakagara pano vachaita sarudzo yenyu yekupedzisira.
You are today what you are because several years ago you chose to be what you are now. And what you choose now will determine what you'll be 5 years from today.
Uri zvauri nhasi. Nekuti makore akawanda apfuura, wakasarudza kuva zvauri izvezvi. Zvino, zvaunosarudza izvezvi, zvinoratidza zvauchazova makore mashanu kubva nhasi.
5 years today you may be a missionary. 5 years today you may be a renowned Christian. Or 5 years today you may be in hell because you made the wrong decision.
Makore mashanu kubva nhasi, unogona kuva mumissionary. Makore mashanu kubva nhasi, unogona kuva muKristu ane mukurumbira. Kana kuti makore mashanu kubva nhasi, unogona kuva kugehena, nokuti wakaita sarudzo isiriyo.
5 years today you may be cleaning spittoons in a bar room. 5 years today you may be a prostitute on the street. Or you may be a man or a woman that's a That's a credit to any society. Because of your choice for Christ.
Makore mashanu kuva zvino unogona kunge uchigeza midziyo yokusvipira mate mubhawa. Makore mashanu kuva nhasi unogona kuva chipfeve mumugwagwa. Kana kuti unogona kuva murume kana mudzimai anoita zvakanaka kune chero vanhu nekuda kwesarudzo yako ya Kristu.
5 years today you may be in glory, gone in the rapture. Because you made your choice today, but you've got to choose. And don't look at what you see. Choose what you see by faith. That's the only thing that will count, is what you choose by faith.
Makore mashanu kuva nhasi, unogona kunge vava mukubwinya, waenda mukubvutwa. Nekuti waita sarudzo yako nhasi, asi unofanira kusarudza. Zvino usatarise pane zvaunoona. Sarudza zvaunoona nekutenda. Ndicho chinhu chega chichava nebasa, icho chaunosarudza nekutenda.
Lot, as he had to make a choice, Abraham gave Lot his choice. And God gives you your choice. Choose you this day who you shall serve.
Roti, sezvo aifanira kuita sarudzo. Abrahama akapa Roti sarudzo yake. Zvino Mwari vanokupa sarudzo yako. Sarudza nhasi uno, uyo wauchashumira.
In the Garden of Eden there was a tree of knowledge and a tree of life. Man was given the privilege to choose either one he desired. And so is it today. You're giving your privilege as free moral agents to choose whatever you want to choose.
Mubindu reEden, maiva nemuti wezivo. Nemuti weupenyu. Munhu akapiwa kodzero yekusarudza chero waanoda. Uye ndizvo zvazviri nhasi. Unopiwa kodzero yako senhengo dzakasununguka kuti usarudze chero zvaunoda kusarudza.
My advice to you is don't look at the modern things around you and the popularity and the glamour that you could be. But choose rather by faith him that gave the promise that someday he will come and will righten all wrongs and will give you eternal life and raise you up.
Yambiro yangu kwa muri ndeye kuti, usatarise zvinhu zvechimanje manje zvakakupoteredza. Nemukurumbira nezvinoyevedza zvose zvaungava. Asi sarudza waro nekutenda uyo akapavimbiso kuti rimwe zuva achauya kuzogadzirisa zvose zvakakanganiswa uye ogokupai upenyu usingaperi nekukumutsai.
No matter if you take the despised way with the Lord's view, make that choice. If there's troubles in the hand, if there's troubles in the land, if there's troubles in the church, if there's troubles in the home, no matter where it is, make your choice by faith. I'll serve God.
Zvisinei kuti watora nzira yakazvidzika nevashoma vashe, ita sarudzo iyoyo. Kana paine madambudzo, kana paita matambudziko munyika, kana paita matambudziko mukereke, kana paita matambudziko mumba, zvisinei kuti ndekupi, ita sarudzo yako nekutenda ndichashumira Mwari.
I'll humble my heart in his presence. I'll take the way with God's children. I see them despised and rejected and drove out and made fun of, but I'll still take my post of duty.
Amen.
I'll stay right by them. And when they cry, I'll cry with them.
Amen.
And when there's sorrow, I shall sorrow with them. The way they live, I'll live.
Ndichanini pisa moyo wangu muhupo wake. Ndichatora nzira nevana vaMwari. Ndinovaona vakazvidzwa nekurambwa, nekudzingwa nekuitwa dambe navo, asi ndichagara ndiri pamungava wangu, ndicharamba ndiripo, uye zvino pavanochema, ndichachema navo, uye kana paine marwadzo, ndicharwadziwa navo, nzira yavanorarama nayo, ndiyo yandichararama.
Like Naomi said, or Ruth said to Naomi, your ways be my ways, my ways. ways be your ways. Where you live, I'll live. Where you go, I'll go. The God that you serve will be my God.
Sanaome akati kana Rute akati kuna Naomi. Nzira dzako dzive nzira dzangu. Nzira dzangu dzive nzira dzako. Pauno gara, ndicha gara. Kwa unoenda, ndicha enda. Mwari wa unoshumira, achava mwari wangu.
Take that choice, though it pulls the very skin off of your conscience, of thinking that you're somebody. Skin yourself down and take your way with the Lord's despised you.
Amen.
And stay loyal on the field of service and at the post of duty.
Tora sarudzo iyoyo. Kunyange ichidonza ganda kuvapa hana yako. Rekufunga kuti uri mumwe munhu. Zvibvise ganda. Utore nzira yako nevashoma vakazvidzwa vashe. Ugare wakatendeka mumunda wekushumira nepamungava wako.
Lot looked around, he said, I got a choice. And he looked towards Sodom. He saw all the good grassy fields were better than what Abraham saw and where Abraham was. He saw the opportunities to graze his cattle, to have fatter and better cattle.
Roti. Akatarisa tarisa, akati, ndine sarudzo, ndoku tarisa akananga Sodoma. Akaona minda ine huskwa wakanaka, kufura wakaone kwa na Abrahama. Uyene kwa iwa na Abrahama. Akaona mikana ya kufuza mombe zake, kuti awane mombe zaka kora uye zirinani.
I hope I'm not hurting anyone's feeling. But that's been the stand of too many preachers. To compromise with the gospel, thinking that they get more money out of it. A meal ticket.
Ndino tenda kuti andisi kurwadzisa mumwe munhu. Asi ndizvo zvakava vaparidzi vazhinji. Kurerutsa evhangeri. Vachifunga kuti vachawana mari yakawanda nokuda kwazvo. Tikidzira kudya.
I'd rather live in the barren land. Eat, drink from a branch and eat soda crackers. Than a compromise upon the conviction of my faith in the word of the living God.
Amen.
I'll take my way.
Ndingasha hangu. Ndagara munyika isina chinu. Ndodya. Kunwa kubva mumango. Nekudya mabhisikiti anovava. Pane kurerutsa pakugutsikana kwakutenda kwangu mushoko raMwari mupenyu. Ndichatora nzira yangu.
Some of them said, Billy, what's the matter with your meetings? As there's too many Pentecostals at it. A great denominational minister said that. I said, will your denomination sponsor my meeting?
Vamwe vava vakati, Billy, dambudziko ndere iko nemusangano wako, sezo muine mapentecosti akawanda mauri. Mumwe mushumiri mukuru wemasangano akataura kudaro. Ndikati, sangano rako richabhadharira musangano wangu here.
Not long ago in the Look magazine, I believe, there was an article. And the writer said, there's talked about the Pentecostal people. He said the Pentecostal church is the fastest growing church in the world today. Why? It's because men and women has raised up their eyes and looked far off.
Guwa shoma ya fura, mumagazini re Look, dinotenda maivene chinyorwa. Zino mnyori akataura ipapo, achitaura pamusoro pevanhu vechiPentecosti akati. Kereke ye Pentecosti, ndiyo kereke iri kukura nekukurumidza kudarika mamwe ose pasi rese nhasi. Sei, nekuti varume nevakadzi, vasimudza meso avo, ndokutarisa kumberi.
And the writer also complimented the Pentecostal people. Oh, of course, he said there were some of them that went radical and so forth.
Zvino munyori akarumbidza vanhu vechiPentecostewo zvakare. Oh, ndizvowo akati, pane vamwe vavo vakaenderera mukupengereka nezvakadaro.
But the Methodists worship a creed. They worship God by a creed. The Baptist does the same in the Presbyterians, but the Pentecostal worships by his Bible.
Asi vemethodisti vanonamata chitendwa. Vanonamata Mwari nechitendwa. we Baptist vanoita zvimwe chete newe Presbyterian asi we Pentecost anonamata kubudikidza nebhaibheri rake.
By faith we see the promise. I'll take my lot with them. No matter how much they're despised, I'm still one of them. Though they be made fun of and have their ups and downs, as Israel did, I'll never want to stand with the false prophet on the hillside of Balaam and try to curse what God has blessed.
Nekutenda tinoona vimbiso. Ndichatora mugove wangu navo. Zvisinei kuti vanosvidzwa zvakadini, ndichingori mumwe wavo. Kunyange vakaitwa dambe navo, uye vaine mikwidza nekudzika kwavo sezvakaita Israeri. Handingamboda kumira nemuprofita wenhema pachikomo. Bharamu, ndoedza kutuka zvakaropafadzwa naMwari.
Because in that camp is a smitten rock and a bloody sacrifice. And a pillar of fire. No matter what they're in, it's leading them on to victory. And they've got to come to it because they are the promised people that's walking by faith.
No kuti mumu sasa imomo. Mune dombora karowa. Nechi bairo chizere ropa. Uye shongwe emoto. Hazine kuti waripai. Hiri kuwatunga mirira mukukunda. Uye wano fanira kushika pakuri. Nekuti ndiva wano wakavimbiswa. Vari kufamba nekutenda.
Though they be not a denomination, they were wanderers around, and so is the people of God. But I want to take my way with them. Join up with them in their ranks, not in their denomination, but in their fellowship around the articles of God's eternal spirit, which by faith I have received the baptism of the Holy Ghost. God help me to always have that attitude.
Kunyangwe vasiri havo sangano, vaiva vanhu vaingotetereka, uye ndizvo zviri vanhu vaMwari. Asi ndinoda kutora nzira yangu navo, kubatana navo, mumapoka avo, kwete musangano ravo, asi mukuyanana kwavo, pazvinhu zvemweya waMwari, wemunazienda nakuenda, unova nekutenda, ndakagamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene.
Notice, as they moved on, we find that Lot saw the opportunities for a fatted cattle. Many see the opportunities of a fatted pocketbook. Many see the opportunities of a better social standing.
Cherechedzai, pavai famba vachienda mberi, tinoona kuti Lot akawana mikana yemo mombe dzakakora. Vazhinji vanoona mikana yehomwe dzakafuta. Vazhinji vanoona mikana yekucherechedzwa kuri nani pakati pevanhu.
He saw the possibilities of a few extra dollars. He saw the possibilities of being the mayor of the city. Being a stranger and a pretty smart man as he was, maybe I will become the chief man of the city.
Akaona kukwanisika kwekuwana mamwe madhora mashoma. Akaona mukana wekuva meya weguta. Ari muenzi uye murume akangwara sezvaaiva. Zvichida ndichava mukuru weguta.
He saw the possibilities because they were laying before him. But he did not see the fire that was to destroy the land. He did not reconcile himself that the land was full of sin and God had to destroy it.
Akaona kukwanisika kwazo nekuti zvaive zviri pamberi pake. Asi haana kuona moto waizoparadza nyika. Haana kuzviyananisa kuti nyika iyi yaive yakazara zvivi uye Mwari vaifanira kuiparadza.
And today people try to reconcile themselves and say, are you a Christian? They say, I'm an American. That has no more to do with it than try to say to a crow that he was a frog. It has nothing to do with it.
Zvino nhasi, vanhu vanoedza kuzviyananisa nokuti iwe uri, ndichati, uri muKristu here. Vanoti, ndiri wemuAmerica. Hazvimbori nei nazvo sekungoedza kuudza gunguo kuti idatya. Hazvinei nazvo.
She's going to be destroyed because God is just. And if America gets by with her sins, the just and sovereign holy God will be duty bound to resurrect Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up because of their sin. If he lets us get by with it.
Iri kuzoparadzwa nokuti Mwari vakarurama. Zvino kana America ikaregedzerwa nezvivi zvayo, Mwari mutsvene akarurama anozvitonga akasungirwa kumutsa Sodoma neGomora ovakumbira ruregerero rwekuvapisa nokuda kwezvivi zvavo kana akatirega tichienderera nazvo.
If he lets you get to heaven on your injustice works, he'll have to raise up Ananias and Sapphira and give them another opportunity. He certainly will. But he's just. Ananias saw his money. Peter saw Christ.
Kana vakakurega uchisvika kudenga nemabasa ako asina kururama, achatofanira kumutsa Anania naSapphira agovapa mumwe mukana. Zviro kwazo aitozodaro. Asi iye akarurama. Anania akaona mari yake. Petro akaona Kristo.
Oh my. Lot didn't see the destruction of his children in that place. Many of you lay holding around these old formal creeds and things. You don't see the juvenile delinquency and the destruction of your children. You don't see your daughter in a prostitute house. You don't see your son a drunkard or at a card table somewhere.
Oh, ini zvangu. Roti, haana kuona kuparadzwa kwevana vake munzvimbo iyoyo. Vazhinji venyu nhasi vakabatirira pane zvitendwa zvakare izvi nezvimwe. Hamuone misikanzwa yevana nekuparadzwa kwevana venyu. Hauone mwanasikana wako ari muimba yehufeve. Hauone mwanakomana wako ari chidhakwa kana patafura yemakasa pane imwe nzvimbo.
Because she's well watered and sin is not touched. He didn't see his wife, the head of all the societies, turned to a pillar of salt when he was looking.
Nokuti akadiridzirwa zvakanaka, zvino chivi hachiite zvekubatwa. Haana kuona mudzimai wake, mutungamiri wemasociety ese, achishanduka kuva churu chemunyu painge akatarisa.
He didn't see him escaping only by the edge of his teeth to a little city somewhere for his life. He didn't see that because he only looked at what he saw in front of him.
Haana kuzviona achipukunyuka neburi retsono kune kamwe kaguta kumwe kunhu kuitira upenyu hwake. Haana kuzviona izvozvo nekuti aingotarisa bedzi zvaaiona mberi kwake.
But Abraham, he didn't notice the well-watered land, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow, for he had inherited all things.
Asi Abrahama haana kuchenechedza nyika yakadiridzirwa zvakanaka, nokuti akasimudza meso ake ndokuona ramangwana, nokuti aizogara nhaka kuzvinhu zvese.
The real Christian today lifts up his eyes and sees the promise of Christ. Blessed are the meek, for they shall inherit all things. They shall inherit the earth.
Mukristu wechokwadi nhasi anosimudza meso ake oona vimbiso yaKristu. Vakaropafadzwa avo vanyoro, nokuti vachagara nhaka kuzvinhu zvese. Vachagara nhaka yenyika.
The real Christian, my faith, looks up and sees that. Call him what you want to. He lifted up his eyes. And when he did that, God said, Abraham, walk through the land. She's all yours.
Amen.
By faith, Abraham did this. The same faith that Moses had.
Mukristu wechokwadi nekutenda anosimudza meso ake oona izvozvo. Mudane chero zvaungada. Akasimudza meso ake. Zvino paakadaro, Mwari vakati, Abrahama, famba nemunyika ndeyako yese. Nekutenda Abraham akaita izvi. Kutenda kumwe chete kwaiva na Moses.
It was wrote by one commentator that said this, and I thought it was most beautiful words. That Abraham, Moses, took the best of the world and put it in one scale, and the worst of religion and put it in the other scale, and the worst of religion outweighed the best of the world.
Kwaka nyoru wane mumwe mshamarari akataura izvi. Ndaka funga kuti mashoko akaisonaka. Kuti Abra, Moses, akatora zvakanakisisa zvenyika. Ndokuziisa pachikero. Uye zvakaipisisa zvekunamata. Ndokuziisa pane chimwe chikero. Zvino zvakaipisisa zvekunamata. Zvairema kupfuura zvakanakisisa zvenyika.
So is it today. That if we be called anything we want to be called, fanatics or divine healers or holy roller or whatever they want to call, the worst that we are will outweigh the best the world can afford.
Tizo zaziri nasi, kuti kana tika danwa, zatinga na kudanwa, vapengereki, kana vapodzi wa mwari, kana muumburuki mchene, kana chero zavanga na kudana, kuhipisisa uko kwatiri, kuna fura zakanakisisa zvingawanikwa zvenyika.
You want to be called old fashioned, old fogey, fanatic. It'll outweigh the best thing that the devil's got to offer you. It most surely will.
Anoda kunzi wechinyakare akapusa mupengereki. Zvino pfuurira zvakanakisisa zvaunogona kupiwa naDiabros. Zvino daro zvechokwadi.
Moses esteemed the reproach of Christ. He foresaw Christ. Later he spoke some mighty inspiring words about him. See, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me.
Moses akakoshesa kuzvidzwa kwaKristu. Akafanoona Kristu. Mushure akataura mamwe mashoko akafemerwa pamusoro pake. Munoona? Ishe Mwari wenyu acha simudza muprofita akafanana neni.
He knew he foresaw him and esteemed his reproach greater riches than all the glamour of the world.
Aiziva akafanomuona ndokukoshesa kuzvidzwa kwake kupfuura upfumi nemukurumbira wose wenyika.
Christian friend, today can't you do that? All the glamour and popularity of the world, by faith we see him who promised. And the worst of the church today in all of its condition, yet it'll outweigh everything the devil can offer you.
Mukristu shamari nasi haungwa taro ere. Zino nekuyeweza kwese ne mukurumbira wenyika. Nekutenda tinoona iya akavimbisa. Uye zvakaipisisa zvekereke nasi muchinano chayo chese, asi zvakadaro inopfuurira zvose zvaungambopiwa naDiabros.
If we are tore up, if we are broke to pieces, if we are confused and broke up in denominations and fanaticism, it'll outweigh anything the devil can offer you. Certainly.
Kana takakanganisika, kana takaputsika kuita zvidimbu, kana taka viringika nekusurukirwa mumasangano nekupengereka, zvino pfuurira chipi zvacho chaungambogona kupiwa naDiabros. Zviro kwazvo.
He esteemed the reproach of Christ greater riches than all the treasures of Egypt. Then he had to do something. He forsook Egypt. Oh, I love that word. He forsook Egypt.
Akakoshesa kuzvidzwa kwaKristu kuve pfuma huru kupinda upfumi hwese hweIjipita. Zvadaro aifanira kuita chimwe chinhu. Akasiya Ijipita. Oh, ndinoda shoko iroro. Akasiya Ijipita.
See, he was looking through the same window, but he was looking different from Pharaoh. What a Pharaoh could have seen his end. What a Pharaoh would have seen his nation drowned. Moses saw it.
Munoona? Aitarisa kubudikidza nehwindo rimwe chete, asi aitarisa zvakasiyana na Farao. Kodai Farao akaona maguma ake, Kodai Farao akaona nyika yake ichinyura. Moses akaziona.
How? By science? By faith Moses saw it. Everything that he did was by faith. Because God promised Abraham, his father, that he would visit this nation after 400 years and would bring him out. And by faith, Moses believed the word that God said and knowed himself as by faith to be the chosen leader to bring them out. He knew where he was.
Say, ne signs, ne kutenda, Moses akaziona. Chinu chese chaita, chaiva nekutenda. Nekuti mwari wakavimbisa Abrahama, baba vake, kuti vaizo shanyira rudzi urwu, mushure memazana mana emakore, uye vaizo vabudisa. Zvino nekutenda, Mozisi, akatenda shoko rakataurwa namwari, ndokuzviziva pachake nekutenda, kuti aiva mutungamiri akasarudzwa, kuzova buditsa aiziva paiva.
He took his place in the slime pits as a mud dauber and counted the reproach of Christ greater riches than to sit on the throne of Egypt.
Amen.
He never just said I sympathize with him. He took their place and went with them.
Amen.
Glory be. He took their place. We went with them.
Akatora nzvimbo yake mumakomba emadhaka semukanyi wezvidhina ndokukoshesa kurambwa kwaKristu kuvapfuma huru pane kugara pachigaro cheutongi cheIjipita. Akatora haana kumbobvira kuti ndinowanzwira urombo. Akatora nzvimbo yavo ndokuenda navo kubwinya kuna. Akatora nzvimbo yavo takaenda navo.
No one of the inspired writers said, I'll take the way with the Lord's despised view.
Praise God.
I've started in with Jesus. Now I'm going through.
Hallelujah.
I'm on my way to Canaan's land. Sure.
Ndoku saka munyori akafemerwa akati, ndichatora nzira nevakashorwa vashoma vashe. Ndatanga na Jesu, zvino ndava kuenda mberi. Ndiri munzira kuenda kunyika yeKenani. Chokwadi.
Moses, it was said by one, that Moses had rather, when he could have been the son of Pharaoh and had the glamour of the world, he had rather be a son of Abraham than to be the son of Pharaoh, the son of Abraham the despised, than to be son of Pharaoh the king.
Moses, zaka taurwa nemumwe, kuti Moses, aisha hake, apopai gona kunge akava mwana komana wa Farao, uye aine mukurumbira wenyika, iye aisha ava mwana komana wa Abrahama, pane kuva mwana komana wa Farao, mwanakomana wa Abrahama akazvidzika pane kuva mwanakomana wa Farao mambo.
I'd rather be the son of the Lord Jesus and his fellow servant and take my place with the rejected people of this world and to be president of this great United States of America.
Amen.
Or to be an Elvis Presley or a Pat Boone or whoever you want to make it. I'll take my way.
Ndingasva ndava mwanakomana waishe Jesu nemushandi pamwe naye, notora nzvimbo yangu nevanhu vakarambwa venyika ino pane kuva mutungamiri weUnited States of America ino huru, kana kuva mumwewo Elvis Presley, kana Pat Boone, kana chero vamungada kumuita. Ndichatora nzira yangu.
Young ladies ought to take their way and stand to be in a Mary Pickford or some great movie star. Some glamour girl, take your way with the Lord's despised few.
Madzimai echidiki, vanofanira kutora nzira yavo, panzvimbo yekuva Mary Pickford, kana mumwe mutambi mukuru webiscope, mumwe musikana ane mukurumbira, tora nzira yako, nevakazvidzwa vashoma vaIshe.
I'd rather be a preacher in the pulpit preaching the unsearchable riches of Christ than to be a Hollywood movie star or the greatest person on the earth. If I had to eat meager, beg, or whatever I had to do, I'll take my way with the Lord's people.
Amen.
By faith I do that.
Ndingasha ndama muparizi mupurupiti. Nijiparidza hufumi husinga wanike wa Kristu. Pane kuva mutambi we bicycle wemu Hollywood. Kana munhu mukuru sapanyika. Dai ndaitofanira kudya zvishoma kupema. Kana chero chandaitofanira kuita. Ndichatora nzira yangu nevanhu vamwari. Nekutenda ninozviita.
I've been offered opportunities. But by God's grace, I still see by faith. By faith I can see it afar. And our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there.
Praise God.
Ndakapiwa mukana. Asi nenyasha dzamwari ndichiri kungoona nekutenda. Nekutenda ndinogona kuiona nekure. Zvino baba vedu vakamirira mhiri kwenzira kunotigadzirira pokugara ikoko.
An income tax man said to me, "Why did you turn your home to that church? What made you give a $25,000 home to that little old rubbish looking tabernacle?" I said, "It wasn't the church that I did it. It's the people that's there."
Mumwe murume muteresi akati rimwe zuva, "Sei wakapa imba yako kukereke iyo? Sei wakapa imba inodhura zviuru makumi maviri nemashanu emadhora kutabhanakeri inoratidzika semarara?" Ndikati, "Haisi church yandakazviitira. Vanhu vari ipapo."
"I have not none of this world's goods. Every penny of money I ever touched turned to this church. Why? My faith is on God and not on the things of this world."
"Handina chimwe chete chezvinhu zvenyika ino. Kobiri rose randakambotora rinounzwa kukereke ino. Sei kutenda kwangu kuri pana Mwari uye kwete pazvinhu zvenyika ino."
"My affections are above, and I believe yours are the same. If you're right with God, it's true that you are."
Amen.
We by faith receive. We by faith believe God.
"Zvido zvangu ndeze kumusoro, uye ndinovimba kuti zvenyuwo zvakangodaro. Kana muri vakanaka naMwari, ichokwadi kuti makadaro. Isu nekutenda tinogamuchira. Isu nekutenda tinotenda Mwari."
Moses, he had to make a choice. And then he had to make it a choice. He had to fight the faith then. For he feared not the wrath of the king.
Moses, aitofanira kuita sarudzo. Uye zvadaro, aifanira kuti mushure mekuita sarudzo. Aifanira kurwa nekutenda. Zvadaro, nokuti haana kutya hasha dzamambo.
Now humanly he had a right to fear the wrath. He had a right to fear the wrath of the king, but he didn't. He did not do it because he had a job to do. And he was in the line of duty. And he didn't care what the king said about it. He took his way just the same.
Zvino paunu, aiva nekodzero yekutya hasha idzodzo. Aiva nekodzero dzekutya hasha dzamambo. Asi haana kuzviita. Nekuti aiva nebasa rekuita. Uye aiva mumutsara webasa. Uye haana kumboita hanya nezvakataurwa namambo pamusoro pazvo. Akangotora nzira yake zvakadaro.
Now Pharaoh, of course, when he sees he's defeated, he wanted to give Moses and the children. He said, "All right, I'll tell you what I'll do. You ought to stay in the land and go out and sacrifice to your God. That's the way the devil works."
Zvino Farao anditi paanoona kuti akundwa, aida kupa Moses nevana. Akati, "Zvakanaka, ndichakutaurirai zvandichaita. Imi mese chingogarai munyika, moenda kunopirisa kuna Mwari wenyu. Ndiwo mashandiro anoita diabolos."
"Oh, you can be religious. Why don't you go over and join some church? You don't have to do all these things." A man says to his wife, the wife says, "Husband, I got saved. No more manicure or lipstick and stuff. No more this, no more parties, no more of these society things. I'm out of it. I'll put my time to reading the word, taking care of home."
"Oh, unogona kuva wezvinamato. Sei usingaendi kuno joina imwe church. Haufaniri kuita zvinhu zvese izvi. Mumwe murume anoti kumudzimai wake. Mudzimai anoti murume wangu ndakaponeswa. Hapachisina zvekupoda. Kupenda muromo nezvimwe. Hapachisina zvimwe izvi. Hapachisina zvemaparty. Hapachisina izvi zvemasociety nezvimwe. Ndabuda kubva mazviri. Ndichapira nguva yangu pakuverenga shoko nekuchengeta imba.
Now look, dear, you can be a religious, all right. Now look, you go over here, you got the wrong church. No, you ain't sure in the right one.
Zvino, tarira mudiwa. Iwe unogona kuvawe zvinamato, zvakanaka. Zvino, tarira. Iwe enda mhiri uko, une kereke isiriyo. Kwete hauna, uri mune yakanaka.
If you got a preacher who preach that to you, or stay with him. Search back through the scriptures and find if that's right.
Kana uine muparidzi anokuparidzira izvozvo, unofanira kumira naizvozvo. Chaka uchidzoka mumagwaro uone kana zviri izvo.
Always said go over here. They don't have to do that over here. They don't do this over here. That's why he just goes so far. But he don't want you to get out of the land. That's why the devil does.
Yes.
He don't want you to get out of the things of the world. Just bring the world in with the church.
Oh, oti enda uku. Hava faniri kuita izvozvo kuno uku maona. Havaite izvi kuno uku. Ndiyo nzira. Chingoenda kusvika apa bedzi. Asi haadi kuti ubude munyika. Ndiyo nzira iyo diabolos anozviita nayo. Haadi kuti ubude muzvinhu zvenyika. Kungounza nyika mukati nekereke.
The other day coming down the road I turned on my radio. And there was a song and I kept listening. And I had to take the song through before I could tell whether it was absolutely a religious song. Or the devil is trying to bring down the things of God to the level of the world. You can't do that. God be merciful.
Rimwe zuva ndichiuya nemugwagwa. Ndakabatidza radio yangu. Zvino paiva nerwiyo. Uye ndakarama ndichiteerera. Zvino ndaitoteerera potse rwiyo rwese ndisati ndakwanisa kuziva kuti rwaiva rwiyo chairo rwekuchechi. Kana kuti diabolos ari kuedza kuderedza zvinhu zvamwari kuti nhano chenyika. Haugoni kuita izvozvo. Mwari ngavaite nyasha.
I don't care how many albums Elvis Presley writes of all the good religious songs, he's still possessed of the devil. He sent more children to hell than all the moves I know of in all the world in this day.
Handina basa kuti inziyo ngani dzinonyorwa na Elvis Presley panziyo dzose dzakanaka dzekuchechi. Achiri akangogarwa na diabolos. Akatumira vana vakawanda kugena nemuzviitwa zvese zvandinoziva munyika yese muzuva ranhasi.
Pat Boone and the rest of them, he belonged to the Church of Christ and Elvis Presley, Pentecostals, or Judas Iscariot in the form of those men.
Pat Boone and the rest of them, the Church of Christ and Elvis Presley, Pentecost, divana Judas Iscariot, mchimiro chevarume ivavo.
The devil's trying to bring the high things of God so that they can mix them down here, that people won't look up above this. They just look here and say, well, it's all the same. It isn't the same. Get out of the land!
Diabolos ari kuedza kuunza zvinhu zvakakwirira zvamwari kuitira kuti vagozvivhenganisa kuzasi kuno. Vanhu havazotarise kumusoro izvi. Vanongotarisa apa voti zvakafanana, zvakangofanana. Hazvina kumbofanana. Budai munyika.
Said you can just go a few days and you go stay in the land. Sure, he knew they'd be back. Then he found out that wouldn't work, so he thought something different. He said, I'll tell you what you do. You go on out anywhere you want to go. But you leave all your wives, all your children, and all your cattle back here. You leave them here and you go out because he know they had possession back there that would lure them back.
Ndokuti, munogona kungoenda kwemazuva mashoma, zvino, moenda mogara munyika. Zvokwadi aiziva kuti vaizodzoka. Zvadaro, ndokuona kuti hazaishanda. Zvino akafunga chimwe chinhu, chakasiyana akati. Ndichakuudzai zvekuita. Imi chingobudai. Chero kwa muno da kuenda, asi muno siya madzimai enyu ese, vana venyu vese, ne mombe dzenyu dzese kumashure kuno. Zisiei kuno, zino mova mabuda enyu, no kuti aiziva kuti vane zinu za wakanga wa siya kumashure ikoko, zaizo wakweza kuti wadzoke.
And that's what the devil says to you. Just as long as you leave some of the things of the world hanging on, you still want to smoke, you want to drink, you want to dress like the world. That's as good as it ever wants.
Zvino ndizvo zvaunotaurirwa na diabolos. chero bedzi uchingo siya zvimwe zvinhu zvenyika zvakarembera pauri. Uchiri kuda kuputa, unoda kunwa, unoda kupfeka senyika. Zvinongoenderana nezvinodiwa nadiaboros.
I hear so much about backsliding. I don't believe there's as much backsliding as people think they are. They just leave too many possessions in Egypt to lure them back.
Amen.
That's all. Backslidings are not what they say it is. You do too much of the world back there that lures you.
Ndinonzwa zvakawanda pamusoro pekudzokera kumashure. Handifungi kuti pane kudzokera kumashure kwakanyanya sezvinofungwa nevanhu. Vanongosiya upfumi hwakanyanya muIjipita kuti ugovakonzera kuti vadzoke. Ndizvo zvega. Kudzokera kumashure handi kwavanoreva kuti ndiko. Wakasiya zvakanyanya zvenyika shure uko. Zvino kudzosa.
Brother, I'll tell you, when Israel got ready at midnight, they had everything they had in this world packed up and ready to go. God sent us revival like that.
Hamare gandi kuudze. Israeli payaka gadzirira pakati peusiku. Vaiva nezvose zvavaiva nazvo panyika pano zvakarongedzwa nekugadzirira kuenda. Mwari titumirei rumutsiriro rwakadaro.
We pack up everything and get ready to go. The midnight cry is coming. Go ye out to meet him. You better have everything packed up.
Tinorongedza zvinhu zvose nekugadzirira kuenda. Kudanidzira kwemanheru kuri kuuya. Budai muende kunosangana naye. Wona kuti warongedza zvinhu zvese.
You better not have nothing in this world luring you back, any strings to hold you down. Pack up, let's get ready, we're going.
Usatombova hako nechinhu panyika pano chinokukwezvera shure. Netambo dzinokudonzera pasi. Rongedza, ngatigadzirirei tiri kuenda.
And you know what? I tell you, they were so true to God, till Pharaoh got so excited at midnight, he said, get out! Get out and get going, take everything you got and go!
Uye munozivei, rekandi kuudze, vaiva vakatendeka zvakanyanya kuna Mwari, kusvikira Farao, akaita manyawi pakati peusiku, akati, budai! Budai muende! Torai zvese zvamuinazvo muende!
I'm so glad that a man can live so close to God till the devil don't know what to do with him. That's right. Get out, get going. Obey God by faith, he saw the promise.
Tinofara kwazvo kuti munhu anogona kurarama pedyo sana Mwari kusvikira diaborosi hazivi zvekuita naye. Tizvozvo, buda, enda, teerera Mwari nokutenda akaona vimbiso.
Mudabber and old Mudabber, he taken his way with the Lord's despised you. Pharaoh said, take all you got and get out of here. I don't know what to do with you. You're so true to God. By faith, faith will work miracles if you'll stay true to God. By faith we see him.
Mukanyi we madaka, kana kusava mukanyi we madaka. Akatona nzira yake nevakazvidzwa, vashoma vashe. Farao akati, torei zvese zvamuinazvo, mubude muno, handizivi kuti ndoitei nemi. Aiva akanyatso kutendeka kuna Mwari, nekutenda, kutenda kunoita minana, kana ukaramba wakatendeka kuna Mwari, nekutenda tinovaona.
Our time is up. Past time. But by faith this morning, lift up your eyes. Don't see what's around you, this modern world, but look and see him. Who give the promise.
Nguva yedu yapera. Nguva dzapfuura. Asine kutenda mangwanani ano. Simudza meso ako. Usaone zvakakukomberedza. Nyika ino yechimanje manje. Asi tarisa uone uyo akapa vimbiso.
The Bible said we don't see all things perfectly now, but we do see Jesus. You look at him this morning and your ways will be changed. While we bow our heads just a moment for a word of prayer, may the Lord add his blessings to the message.
Bhaibheri rakati, hationi zvinhu zvese zvakakwana zvino, asi tinoona Jesu. Iwe mutarise mangwanani ano, uye nzira dzako dzichashanduka. Tichikotamisa misoro yedu kwechinguvana, kuitira shoko remunamato. Dai Ishe vawedzera maropafadzo avo kumharidzo.
Think in your heart now. Have you been looking on the things of the world? By faith, do you see Jesus? Or are you looking at your popularity, your church? What your social standing is with the world?
Funga mu moyo mako zvino. Wanga uchitarisa pazvinhu zvenyika here? Nekutenda unoona Jesu here? Uri kutarisa pamukurumbira wako here? Kereke yako. Chinano chako chemagariro chakadini kune nyika?
Or do you see Jesus who in pity placed himself at the right hand of the majesty on high, who suffered as a martyr, the just for the unjust? Can't you raise up your eyes and see that tree of life, Elder? Then leave this tree of science and knowledge and serve him.
Kana kuti unoona here Jesu, uyo mukunzwisa tsitsi, akazviisa kuruoko rwekurudyi rweumambo hwekumusoro, akaurayiwa nekuda kwekunamata, akarurama kuitira vasina kururama. Haukwanisi here kusimudza meso ako uone uyo muti weupenyu uri mhiri? Zvino chisiya muti uyu wesainzi nezivo. Umushumire.
Would you like to be remembered in prayer before I pray? Raise your hands for any request that you might have needed. God bless you. He sees all your hands.
Ungada kurangarirwa mumunamato here? Ndisati ndanamata. Simudza ruoko rwako. Pane chikumiro chipi zvacho chaungava nacho? Mwari vakuropafadzei. Vanoona ruoko rwenyu mese.
If you're a sinner, raise up your eyes and look now. If you've been indifferent, if you've had little squabbles and little things, what difference does it make? You're going to die one of these days.
Kana uri mutadzi, simudza meso ako, utarise zvino. Kana wanga usina hanya, kana wanga uine gakava diki nezvimwe zvinhu zvidiki, zvine musiyano wei. Uri kuzofa rimwe ramazuva ano.
What day? Maybe today. You don't know, an hour from now you may be in hell. Or you may be in heaven. But you've got to choose now. If there's anything in your life that isn't right, you choose now. By faith.
Zuva ripi? Kuda nasi. Hauziwe. Awa imwe chete kubva zvino, unogona kuva mugehena. Kana kuti unogona kuva kudenga. Asi unofanirwa kusarudza izvezvi. Kana paine chero chinhu muupenyu hwako chisina kururama, iwe sarudza izvezvi. Nekutenda.
You say, well, if I can just get even with her, if I can get even with him, no matter what they've done, choose life. Choose life.
Unoti, zvakanaka, kana ndikangogona kutsiva mukadzi uyu, dai ndikatsiva murume uyu, hazvina basa kuti vaitei, sarudza upenyu. Sarudza upenyu.
For Jesus said, if from your heart you don't forgive every person their transgression, neither does your heavenly Father forgive you. So just get that close. If there's one ought in your heart against any person, sinner or saint, you're in danger of hellfire.
Nokuti Jesu wakati, kana kubva pamoyo wako, ukasaregerera munhu wese kuipa kwake, naizvozvo baba vako vekudenga havanga kuregerere. Saka chingoswedera pedyo saizvozvo. Kana paine chigumbu mumoyo wako kune mumwe munhu, mutadzi kana mutsvene, uri munjodzi yemoto wegehena.
Now lift up your eyes. What do you see, your enemy, or do you see your Savior? What are you looking at this morning?
Zvino simudza ziso rako. Unoonei, muvengi wako, kana kuti unoona muponesi wako? Wakatarisei mangwanani ano?
If you're sick and your doctor says that you can't get well, lift up your eyes to the cross where he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed.
Kana uchirwara, uye chiremba wako anoti haugoni kupora, simudza meso ako kumuchinjikwa, apo paakakuwadzirwa kukanganisa kwedu, nemavanga ake takapodzwa.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit in God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God see now. Let us pray.
Usatarise zvinotaurwa nachiremba. Ari kushanda nesainzi. Kutenda kunoshanda muchiyero chemweya naMwari. Ngatifungei pamusoro pezvinhu izvi zvino makasimudza maoko enyu. Mwari vamaona. Ngatinamatei.
O eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth, do not let those seeds of thy word, Lord, fall upon stony ground. Do not let the message, Lord, fall in briars, thorns, that the cares of this life, like Lot, might choke it out in the end, become a castaway.
Oh, Mwari wekusinga peri. Murunyararo rwekunamata uku zvino. Mushure mekunge maridzo yaenda mberi. Musarega mbeu idzi dzeshoko renyu ishe dzichiwira paruware. Musarega maridzo ishe ichiwira murukato minzwa. Kuitira kuti zvido zveupenyu huno saroti zvizoidzipa. Pamagumo izova inoraswa.
But oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts, and on mine also, Lord, that we all might look through God's glass of looking and see the rejected church of the Lord Jesus, the rejected people, the rejected way, and may we walk in this glorious way.
Asi, oh, Mwari vakaropafadzwa. Itei iwire pavhu rakanaka, rakaorera. Pamoyo iri kutendeuka. Uye pane wanguo zvakare ishe. Kuitira kuti tose titarise nemugirazi ramwari rekutarisa. Tona kereke yakarambwa yaishe Jesu. Vanhu vakarambwa, nzira yakarambwa. Uye dai tafamba munzira iyi yakabwinyiswa.
As Moses, he didn't know where he was going. The people didn't know where they were going. They didn't know which way to go. They just started.
Sa Mozisi, aisa ziva kwa aienda. Wanu waisa ziva kwa aienda. Waisa ziva nzira yekuenda nayo. Wakango tanga.
And oh Lord God, as this beautiful hymn is being played, by faith we can see that land afar. Let it be just now that men and women in here won't think of what the world's going to say or how they're going. May they just rise in their spirit and go.
Zino, oh Ishemari. Apo rwiyo rwakanaka uru rurukurizwa. Nekutenda tinoona nyika iyi nekure. Ngazvive iko zvino kuti varume nevakadzi vari muno havazombofunga zvichataurwa nenyika kana kuti vanozodini. Dai vakangosimuka mumweya wavo voenda.
Moses followed the light and it led him to the land of promise, not knowing where he was going, but he just walked in the light to that land that was fairer than day.
Moses akatevera chiedza chikamutungamirira kunyika yechipikirwa. Asingazivi kwaaienda, asi akangofamba muchiedza kune nyika yakanakisa kukunda zuva.
Grant, Lord, today that many here will walk in the light of the Scripture and in the fellowship of the Holy Ghost and with the church the firstborn, the newborn babes that received Christ and been filled with the Holy Ghost, led by the Spirit.
Itai ishe nasi, kuti vazhinji muno vagofamba muchiedza cherugwaro, nemukuwadzana kwemweya mutsvene, uye nekereke, kereke dangwe, vacheche vachangozvarwa, vakagamuchira Kristu, vakazadzwa nemweya mutsvene, vachitungamirwa nemweya.
May we walk in this fellowship together around the articles of God, serving Him in baptism, in obedience to His death, burial, and resurrection. May we serve Him in His command, Tarry ye at Jerusalem until you're endued with power from on high.
Daita famba mukuyanana uku. Pamwe chete pazvinhu zvaMwari. Tichimushumira murubhabhatidzo. Mukuterera kurufu rwake. Kuvigwa nekumuka. Daita mushumira mukurayira kwake. Mirirai paJerusarema. Kushikira mapiwa simba kubva kumusoro.
May we serve him in divine healing, praying for the sick. May we serve him in communion, breaking of bread with singleness of heart, fellowship around the word of God.
Daita mushumira mukupodza kwaMwari, kunamatira vanorwara. Daita mushumira pachirairo, kudamburwa kwechingwa, nemoyo mumwe, kuyanana pashoko raMwari.
Amen. May we serve him in all of his divine articles, until the land comes in sight. Grant it, Lord.
Amen.
Hear our prayer as we commit it all to thee now. In the name of the Lord Jesus.
Daita mushumira muzvinhu zvake zvese zvehumwari. Kusvikira nyika yacho yave kuoneka. Zviite Ishe. Inzwai munamato wedu. Patiri kukumikidza zvese kwamuri zvino. Nemu zita raIshe Jesu.
Now with our heads bowed, quietly, slowly, let's just sing this song. Now this is worship. The message is over. No one leave, just be quiet. Let's worship.
Zvino takakotamisa misoro yedu. Chinyararire. Zvishoma nezvishoma. Ngati ngoimbai rwiyo urwu. Zvino uku ndiko kunamata. Maridzo yapera. Ngapa shaye anobuda. Chingonyararai. Ngati namatei.
The message is a correcting. Think over now what you've done. What you should have done. What made you what you are today.
Maridzo ndiyo inogadzirisa. Fungai zvino pane zvawakaita. Zvawaifanira kunge wakaita. Zvakakuita zvauri nasi.
What makes you condemned today is because you did something yesterday. What will it be tomorrow? Make it right today and you'll be free tomorrow.
Chinoita kuti upomerwe nasi ndeche kuti wakaita chimwe chinhu nezuro. Chichavei mangwana. Chigadzirise nasi uye uchasunungurwa mangwana. Maona.
You must make a choice. How can you do it? By faith. I now let loose of everything. I now let loose. And someday I'm going over there.
Unofanira kuita sarudzo. Ungazviita sei? Nekutenda. Ndava kuregedzera zvese. Ndave kuregedzera. Uye rimwe zuva ndiri kuenda mhiri ikoko.
In the sweet.
Mune rinotapira.
Bye.
Gare gare.
We shall meet
Ticha sangana
on
aya akana.
Just worship the Lord in your spirit now.
Chingona mata ishe mumweya wako zvino.
In the sweet
Mune rinotapira.
Bye.
Gare gare.
We Ticha sangana that despised church. Hard going, but we'll meet someday.
Nekereke iya yakazvidzwa. Zvakaoma asi tichasangana rimwe zuva.
To our bound
kuna baba vedu vakapfuma vari kumusoro.
We will all
tichapira rukudzo rwedu rwekurumbidza.
For the glory
nokuda kwechipo chinobwinya cherudo rwavo.
And the
blessings anokomborera redu.
With the Lord's despised few, by faith I choose.
Neva shoma vashe vakazvidzwa nokutenda ndinosarudza.
In the sweet
Mune rinotapira.
By
rinotapira. Gare, gare gare.
We shall meet
tichasangana pamahombe kombe akaisvonaka. Gare gare.
In the
sweet
time.
gare gare.
We shall
meet tichasangana kama hombe kombe. Akaisho naka.
There's a land.
Kune nyika iyo.
That is just worshiping. This is the worship.
Chingomu namatai. Ukundiko kunamata.
Faith, I can see. By faith, I make my choice.
Nekutenda, ndinoita sarudzo yangu.
Oh,
Baba wakamirira.
There waits. I see all the lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints.
Ndinoona vose, Ishe Miri Ikoko, Hama George, Hama Seward, vatsvene vose.
Yesu
nzvimbo yekugara ikoko.
Yes, Lord.
Ongu Ishe.
Sweet.
Tapira.
Our dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago.
Baba Vake, Howard, Edward, Shamari dzose dzitsvene dzakatora nzira kumashure uku nguva refu yapfuura. Kune rinotapira, hongu Ishe. Gare gare. Gare gare. Tichasangana pama hombe kombe. Akaisvonaka. Tichaimba pane iwayo akana. Oh, Mwari.
Ziyo
dzinonakidza dzivaka komborerwa kubwinya kuna Mwari hakuchazova nekurwadziwa hapana kufemereka nokuda kwemaropafadzo eiyo nzvimbo
yezuva
mune rinotapira Rinotapira gare, gare, gare. Tichasangana kama hombe kombe. Akana.
In the sweet.